ichokwadi mukomajonga nezuro uno chaiye ndakatenge ndiri panonzi pastak ai panotengeswa mbeu ndakaona kuti ruzhinji rwevana vezimbabwe vanga vachitotenga zvakanyanyisisa mbeu ipapo zvekare ndakaona kusasobek omnia svondo rapfuura vanhu vachitenga mafertilizer ndisingazive kuti chaikonzeresa kuti vanhu vatenge zvakanyanya kudaro chingave chiri chiingava iri mitengo here kana kudii but zvatiwedzerei kutengwa kwatona kwembeu nefertilizer kusouth africa kuno
mitengo yeko kusouth africa mungaitaura here kuti muri kuona tsaga refertilizer richita marii mbeu ichiita marii
aiwa handina kuzotsvagurudza kuti zvinenge zvichiita marii asi chandakangoona ndechekuti vanhu vanga vakatiwedzerei pane vanosimboona vachitenga mbeu dambudziko riripo nderekuti mari yekuzimbabwe iri kunyanya inodonha simba zvikuru sei kana uchida kutenga mari yekunze kwenyika saka zviri kuzoita dambudziko rekuti vanogadzira mishonga iyoyi mishonga yekufiritisa mbeu pamwe nemafertilizer vari kuzowanga vachiita dambudziko rekuti vawane mari yekunze kwenyika foreign currency kuti vagone kunge vachitenga saka vari kuzotenga mari dzepamisika mitema zvinokonzera izvo kuti mitengo yachona idhurire kumunhu anowana mari yake muzimbabwe asina kuparapatika kwaanoita kunze kwenyika
tinonzwawo zvakare kuti vakawanda vezvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa vanga vagara vachingotenga nekutumira zvinhu kumusha asi papa akuita dambudziko pamiganho apo rekuti vange vachitorerwa zvimwe zvinhu zvakamira sei pari zvino
pari zvino handina chandati ndanzwa chinovatadzisa kuyambuka nembeu bhodha iri rinongodarowo mazuva mairi matatu asi rinonezengovangove mutserendende pamberi pesapa panombotumirwawo vanhu vanoti shungurudzei asi nekudo kwenhamo navo vanhu vanenge vachitamborawo vanopedzisira vanotongozonzwisisa kuti aiwa ndo nyika yatiri havo kumutsira vasisashungurudze vanhu saka pari zvino hapana hapo nyanya dzatidza kunyanya kushungurudza vari kuyambuka nezvinhu zvavo kunyanya takatarisa izvo zvinhu zvekurimisa izvi
pane urongwawo hwekuzimbabwe huri kunzi hwekurambidzwa kweveecocash kupa mari kune vanenge vachishandisa imi sevanhu vari kunze muri kuonawo zviri kukupai dambudziko here kana matumirowo dzimari kuhama dzenyu
zvine dambudziko guru chaizvo sekuti ecocash iya semuenzaniso musouth africa ecocash yanga yatovemo saka zvaakureva izvo kuti vanhu vanga vachiuya kusouth africa vasina mari vachikoita cash out kuno kusouth africa zvinenge zvaatiomei kotiwo maagenti acho iwayo kana vanga vaine mari dzavo dziri mukati meecocash dzavanga vachifunga kuzoitisa cash out vanga vakapa vanhu macash out vakapindisa macashini zvaakureva kuti vakaita dambudziko kuti vawane mari yavo kueconeti.